manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kurume 15 2019 makateerera ku studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndodera kuti nzvimbo dzakafanana nachisengo dzawana mvura inokwanisa kuita 153 millimeters dzira nezuro kusika mangwanani ano. Asi mvura iyo yaswera zvese chinaya saka ndodera kuti mvura yawedzera zvakanyanya.
Vanhu vanodarika zana nemakumi maviri nevatanhatu vanofa kuMozambique, Malawi neSouth Africa nekuda kwedutu mpengo remvura nemhepo rinonzi Idai iro riri kurovawo mamwe matunhu akawanda muZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano nevechidiki muHarare nhasi. Zimstat inoti inflation munyika yakwira kusvika pazvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe nezviga makumi matatu nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 59.38%. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yaita musangano wechimbi-chimbi nemapazi ayo anosanganisira mauto, mapurisa uye masangano anopa rubatsiro kuti iite gadziriro yedutu mpengo Idai iro rauraya vanhu vanodarika zana nemakumi maviri nematanhatu kunyika dzakaita seMalawi, Mozambique neSouth Africa. Matunhu akawanda munyika kusanganisira masvingo Midlands, Mashonaland Central neBinga ari kutarisirwa kurohwa zvakasimba nedutu mpengo iri. Mukuzeya nezvedutu mpengo iri rine zita rechishona, tabata mukuru webazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Met Department vatichi zinyemba.
Dutu mpengo iri riri kuramba richikwidza kusvika pedo bero nemu atinoti kumabhodha edu aya nenyika yeMozambique. Saka ikoko mvura iri kunaya kunyanya-nyanya nzvimbo dzekumanikaland. Maonero atanga achiita kubvira makuseni ndekutarisa kuti mvura yanga ichinaya chaizvo. Ndinodaira kuti nzvimbo dzakafanana nachisengo dzawana mvura inokwanisa kuita 153 millimeters dzira nezuro kusvika mangwanani ano. Asi mvura iyo yaswera zvese chinaya saka ndinodaira kuti mvura yawedzera zvakanyanya. Apowo chipinge nzvimbo dzakafanana naizvozvo dzanga dzichinaya chaizvo kubvira nezuro kurarira madekwana apfuura aya nanhasi dzaswera ichingonaya. Saka tinotarisira kuti mvura chaizvo imvura yakawanda ichange ichiwanika kunzvimbo idzi. Saka nokufamba kuri kuita dutu mupengo iri kupinda muZimbabwe tinoona kuti dzimwe nzvimbo dzichange dzaakunayiwawo. Tichitarisa panze izvinezvi tiri muguta redu reHarare tiri kuona kuti mvura yaswerera ichinaya asi iri kunaya zvaichingoita zvishoma asi iri kunaya. Saka ndozvatiri kutarisa izvo kuti dutu mupengo richaramba richipinda mukati izvozvo zvichange zvichikonzera kuti nzvimbo dzakanyanya-nyanya zvichitarisa kunge Mashonaland Central neMashonaland East naiyo Manicaland zvichange zvichiwana mvura nenyaya yekuti dutu mupengo iri riri kukwidza ichienda nzvimbo idzodzo.
Chii chinokonzera madutu mupengo akadai aya?
Madutu mupengo aya zvinhu zvinokonzeresa atingade kuti zvinoitika mugungwa. Tinoziva kuti isusu maongororo edu dutu mupengo kazhinji kazhinji rinoda kuti riwane kudya kwaro kubva mugungwa. Tichitarisa atingati matemperatures aya tinoona kuti pane matemperatures anowanika mugungwa anogona kuengerana ne 25 kana 26 or 27 degrees Celsius. Ndozvinopa simba kudutu mupengo iri kuti ringe richikwanisa kuzoita ukasha riri mumakungwa imomo nokufamba kwanenge raita. Saka saizvozvi kuti mupengo iri mukuongora kwatanga ichita kwemazuva apfuura ranga achitishamisa chazvo. Rakatanga riri Mozambique Channel ndokubva rapinda kunzvimbo dzakafanana neMozambique ndokuenda kuMalawi ndokudzokera zvakare mugungwa. Ipapo ndobva raita ukasha ndokukura ndorazenge rakuuya kwatiri kunyika yedu yeZimbabwe.
Dutu mpengo iri rine zita rekuti idai rinova zita reshona. Zvinofamba sei pakusarudza mazita emadutu mpengo aya?
Chinoitika apa ndechekuti nyika yedu yeZimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzeSADC nedzimwe nyika dziri mugungwa reIndian Ocean zvakafanana neMadagascar, Mauritius, Reunion, the Comoros. Saka nyika idzodzi dzinosangana pane dzimwe nguva mugore kana kuti makore mairi vomirirana kuti nyika imwe neimwe inge ichipa mazita vanosarudza mazita mairi. Nyika dzinogara pasi dzovirirana panyaya dzemazita dzinogona kunge dzichipiwa. Saka nyika unogona kuona kuti nokufamba kwenguva tropical cyclone ikazonge yawanika inogona kungosanganawo nezita reyu.
Mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze kana kuti Met Department vaTeach Zinyemba vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU iyo inobatsira vanenge vawirwa nematambudziko akafanana nemafashamu aya vaNathan Komo.
Dutu mpengo iri aona zvarinogona kuita kuuraya nekudhemeja maproperties, asi ndoda kutenda kuti pagadziriro yataita pari zvinezvi ndeyekuti patakangoudzwa nevanoona nezvemamiriro kunze takabva tatotanga kuparidzira shoko racho kubva nezuro tichiudza vanhu kunzvimbo dzakanyanyotaurwa nevanoona nezvemamiriro ekunze zvinova Masvingo, maSwitzerland, the northern parts, the Mas East, then Mas Central. Sekudzidziswa kwataita nhasi dzanzi kana mumashonaland west diki mpengo iri rinogona kunanambira kusvika imomo, asi nekuda kwekuti dutu mpengo iri sekuratidzwa kwataita nevanoona nezvemamiriro ekunze riri kukwira richiteedza rwizi rinonzi Zambezi ruchiwana simba. Zvakadaro tinotarisira kuti kwese kusvika kunana Bhinga ari muZambezi Valley tichange tichivaudza kuti vagadzirirewo pari zvinezvi zvatakatoita sebazi rinoona nezvenjodzi dzakadaro. Takatogadzirira maprovincial committees edu, madistrict committees edu vese vari vakagadzirira. Takavapawo zvishoma zvatinazvo kuburikidza nemari dzekuti vakwanise kumanyamanya. Asi chazonyanyondifadza mukoma Blessing ndechekuti patadaidza musangano wekubvunza kuti umwe naumwe wedu akabatei, taona zvichiendeka kubva kune vanotibatsira vana IOM, vana Red Cross, ana World Vision. Umwe naumwe ane chidimu chaaroda kuuya nacho. Ende ndichitaura nemi kudai tine marori ari kutotakura zvinhu kuenda kumanikaland kwatinofunga kuti ndokwatanga dutu mpengo
iri. Pamusangano wamaita wekugadzirira dutu mpengo iri ndevapi vamwe vanga varipo kunze kwebazi renyu reCPU?
Pamusangano wataita mukoma Blessing tanga paine vekunze vemeteorological department, tanga tiine vamwe vecivil aviation, tanga tiine vanhu vemapurisa, tanga tiine masoja, tanga tiine IOM, tanga tiine Red Cross Society of Zimbabwe, tanga tiine World Vision, tanga tiine Save the Children. Ndingaramba ndichienda vaisvika kuma35 pandaverenga paregistra.
Mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNathan Komo vari parunare kukadoma. Tabatawo mukuru weplatform for youth development vaClarice Maduku avo vari kuChipinge pari zvino kwavanoti kuri kunaya mvura inotyisa.
Pari zvino ndiri pachinyedzo kandaane chitobva parindi apa weather yedu iyi kutanga nezuro manheru ndopakatanga mvura kutanga kunaya, and tiri kungonzwa nenzvimbo zhinji sekuti kwa na asi pinge niche kudoropa kumvura hirito naya sekuti ine mhepo ya kanyanya sekuti parisi lezi kwa nivaa pindwa nekuchika kwa kanyanya nekuli shuntari za kuti zimo information za kuwana kufrapo ni vangu wani sekuti kwa nivaa kwa tafaa kutuita huku kushaendele la mberi uye kushiparasa zvinhu zvakawanda nekuti kunaya kune mhepo.
Mungati vanhu vane dzidziso yakakwana here kuti vanoita sei kana pauya mhepo yakakura kudai uye kuine dutu mpengo? Mungati vanhu vane dzidziso yakakwana here kana kwauya dutu mpengo remhepo nemvura yakawanda kudai?
Pane zvino dzidziso yakapiwa vanhu ishoma shoma. Vanhu vazhinji vaingozvitora sezvinhu zvenhando kuti nogarai mudzimba kushandisa dutu rakawanda vashoma. Izvi takangotiwa mazuva matatu angopfuura ndopatitanga kuchitanga kuudzwa vamwe vanhu zvekunyora mumawhatsapp nekuda nekutaurira vanhu kuti varemekedze zvinenge zvichitaurwa nevemet. Vandingada kuti pachokwadi nechekuti ruzivo rune vanhu rushoma, vanhu vachiri kutofamba vamwe. Ini pandatomboda kubuda tene ndanoti ndangada pindwa nekucha ndikatopindika ndingati gare mumba. Asi ndiri kuona vazhinji vanoramba vachingofamba vachigadzira rwendo rwavanga vainarwo, vanda kuenda kuHarare kana kuenda kune dzimwe nzvimbo. Havasi kuita sezvaanga zvichitaurwawo kuti endai kunzvimbo dzakakwirira.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vari parunare kuChipinge. Vechidiki nhasi vaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pavavaudza kuti urongwa hutsva hwedzidzo hwakaiswa muzvikoro kana kuti new curriculum hausi kuzobudirira sezvo zvikoro zvizhinji zvisina macomputers nemasaisai eInternet. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anga ari pamusangano uyu anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa avo vanga vari muenzano remekedzwa pamusangano uyu vaudzwa pachena nevechidiki pavapiwa mukana wekuvabvunza mibvunzo kuti urongwa hutsva hwedzidzo hwenew curriculum hauna chauri kuzoburitsa. Vechidiki ava vati kushayikwa kwemakombiyuta pamwe neindaneti muzvikoro zvikuru sei kuzvikoro zvekumaruwa ndiko kuchaita kuti urongwa uhu hushaye zvaunobuditsa, sezvo vachiti zvidzidzo zvakawanda zviri kuitwa munew curriculum zvichiitwa pachishandiswa makombiyuta neindaneti. Mumwe wevechidiki anga ari pamusangano uyu uye achiita zvidzidzo zveudzidzisi paBelvedere Teachers College muzvare Mesindava ndeumwe wevari kuda kuti hurumende isendeke parutivi chirongwa chenew curriculum ichi yopa vadzidzi mari dzekuti vakwanise kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo kana kuti magrants. Muzvare Ndava vati vechidiki vakawanda munyika zvikuru sei kumaruwa vachasara vari marovha kana hurumende ikaenderera mberi nenew curriculum iyi.
Ineni hangu semuna ari kucollege, it's like government dei yange yadzosa magrants nokuti tinoyazoona kuti patinovhura vamwe vana vasati vaita se vabhadhare ende vamwe maresults vanopedza kunyora vasati vacollege, so government zvive vanofanira kudzosa futi magrants aya apiweji vana vechikoro. I think vanenge vabetsera ipapo. Then new curriculum yavo it's only cases for vana vari mutaundi vari kumusha. Tikatarisa tikona kupa example yekwachivi kudavira uko hakuna magetsi, but vari kuti curriculum inde internet hakuna magetsi, saka vana vacho macomputers vachanomawana sei? How do they learn macomputers?
Asi pavatura mashoko avo pamusangano uyu vaMnangagwa vati hurumende yavo iri kusimbaradza nyaya yekuvandudza zvidzidzo zvinoitwa muzvikoro zvevanoita mabasa emaoko kuitira kuti vechidiki vakawanda vagozokwanisa kuzvigadzirira mabasa avo vega. VaMnangagwa vati internet ichange yave kupinda munzvimbo dzakawanda munyika nenguva pfupi iri kutevera zvichitevera kuparura kwavakaita tsinga dzeinternet kuBaitbridge pakutanga kwesvendo rino.
Is revamping our vocational training centers.
Hurumende yangu iri kuvandudza zvikoro zvemabasa nemaoko pamwe nemakoreji anofanira kuva musimboti wana mazvikokota vanofambisa nyaya dzekusimudzirwa nekuvhurwa kwemaindustry munyika yedu.
Gurukota rezvevechidiki muzvare Kest Coventry vakurudzirwa vechidiki kuti vauye kubazi ravo kuzopa pfungwa dzavo kuti dzipinzwe mugwaro rehwaro huchatevedzerwa nevechidiki munyika kana kuti youth policy. Zvichakadai vaMnangagwa vakurudzirwa vechidiki kuti vasatore zvinodhaka pamwe nekushandiswa nevanhu vavasina kudoma nemazita vavati vanoda kuti munyika musagadzikane.
Kurudzirai kuti muchenjerere vamwe vari pakati pedu vanongoda kushandisa mukana wemamiriro akaita upfumi hwenyika kuita zvinhu zvisina kunaka zvinozokanganisa upenyu hwenyu pamwe neupfumi hwenyika.
Mutungamiri wenyika atiwo hurumende ichavandudza zvose zvinodikanwa kuitira kuti vechidiki vawane pundutso zvinosanganisira mitemo yekuita mabhizimusi munyika. Asi mumwe wechidiki angari pamusangano uyu Edmore Kambeva ati achatenda maruva adya chakata.
Chatinonyanyokurudzira ndechekuti zvainenge yatipromisa kuti ichaita dai yakasika kuita, nekuti isu semayouth toda zvinhu zvinokasika. Nowanda wai vamwe mayouth ari kutengwa mumamisha umo vachiitiswa zvimwe zvinhu zvinenge zvisiri illegal. It's because vanokasikidzirwa kuitirwa zvinhu. Saka tinokumbira kuti zvayataura kana kuti zvaive kutipromisa kuti ichaita ngaiitewo nekukasika zvichibatika, so that tokwanisa kuita zvinhu zvedu nenguva.
Musangano wemazuva maviri uyu uyo wapera nhasi wakarongwa nebazi revechidiki uye wapindwa nevechidiki vanodarika zviuru zvishanu. Musangano uyu wanga uine chinangwa chekutsvaga nzira dzekuti vechidiki vangawane pundutso sei munyika uye kuti vechidiki vangaitei kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zimstat inoti inflation munyika yakwira kusvika pazvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe nezviga makumi matatu nemapfumbamwe kubva muzana, kana kuti 59.39%, zvakapedzera kuitika makore gumi apfuura. Asi gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya, avo tisina kukwanisa kubata parunhare nhasi, vakazivisa nemvuro kuti vanofunga kuti mukupera kwegore inflation inenge yaderera kusvika pazvikamu zviri pakati pegumi negumi neshanu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru vesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvinhu zvanga zvichingotarisirwa nokuda kwekuti mitengo yakatanga kukwira zvakanyanyisisa, hurumende payakatara zvirongwa zvemari nezvirongwa zvemashandisirwo emari yehurumende musi wa 1 October, papa pakagadzira maaccounts kuti awe nostro foreign currency accounts, inove mari dzokunze kwenyika, neRTGS foreign currency account, inove mari yemuZimbabwe. Saka chaiuka ipapo misika yekunze yakasumuka chaizvo nokuda kwekuti yanga yakaiswa pa 1-to-1 exchange rate yacho, yanga isingashandi. Munhu anenge aine mari yake kunze kwenyika aiziva kuti mari yeuremu hwayo haungabwenzaniswi neRTGS. Saka takaona ipapo mitengo yakasumuka kubva pa 5% muna September 2018 ikaenda kuma 21% muna October. Tikazoona zvakare kutanga kwegore rino pakakwidzirwa mitengo yemafuta musi wa 12 January 150%. Chiro aizvo kuti pakawe zvakare nemweya wekusunda mitengo kuti isumuke, ndo zvatavakuona muna February izvozvi.
Tiri kunzwawo gavhuna wereserve bank vaJohn Mangudya vachitaura kuti inflation yepagore inotarisirwa kudzika kusvika kuzvikamu zviri kana pa10% kana 15% mukupera kwegore. Munowirirana nazvo here?
Hatingaoni zvichiita, nekuti chokutanga mari yokunze kwenyika haisi kuwanika. Uye zvakare sanyatsonaya kwakaitika gore rino zvinoreva kuti mitengo yezvinhu ichagona kukwira, nekuti tichange tichitenga zvinhu zvakati wandei kunze kwenyika maringe nekusanyatsonaya kwakaita kunze.
Tichitarisawo vaMangudya navamutori Ncube, gurukota rezveupfumi, muri kuona vari kutaura chinhu chimwe chete here?
VaMangudya navamutuli mafambisiro avaita iko zvino anotipesanei nezvaitaurwa na vamutuli Ncube nguva dzavakapinda dzaizi? Gore rapera vanga vachitaura kuti tichada kubvisa bond note, asi bond note haina kubviswa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino tombotarisa nyaya dziri kumatare. Mumwe mtedzeri wemtungamiri weMDC vaMorgan Komichi vabatwa vaine mhosva panyaya yavanga vachipomerwa kudare raMagistrate muHarare nhasi. VaKomichi vakasungwa musi wa17 Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act mushure mekukwira patafura vachipikisa zvainge zvichinzi zvabuda musarudzo nesangano reZEC. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta ravaKomichi vaObey Shava.
Taenda kudare nhasi tichienda kunotambira mutongo waKomichi. Dare rabva ratura mutongo rokuti iyo rawana vaKomichi vaine mhosva yekuvhiringidza kuverengwa kwemaresults emusarudzo mutungamiriri wenyika neZEC. Nokudaro dare rati iwo ngavabhadhare $200 fine, kana vakashaya $200 vogara 2 months vari mutirongo. Zvekare dare raenderera mberi rikati iro 3 months dzasendekwa parutivi zvichienderana nekuti vaKomichi havazopari mhosva yakadaro zvekare mumakore mashanu anotevera. Ndo mamiriro azvaita. Isusu hatina kufara nemutongo wataurwa nedare. VaKomichi havanawo kufara nemutongo wataurwa nedare. Saka vanditindiite mapepa nemande chaiwo timhanye kuhigh court neappeal yedu kuti zvaitwa nedare izvi tinoona sezvunhu zvisina maturo. Kana kuti nemumwe mutauro tiri kuti dare dai radzamisa pfungwa dzaro ranyatsokuongorora nyaya sezvazviri risingafunge zvakawanda wanda zvisina basa ringadai risina kuona vaKomichi vaine mhosva.
Saka makwanisa here kuti mubhadhare mari kuti vaburitswe muusungwa nhasi?
Icho kwadi ndichangobva mukubhadhara mari yacho izvezvi ndatosiya vatobuda vaKomichi vaenda kumba nemhuri yavo.
Gweta rava Morgan Komichi VMDC vaObey Shava veZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare. Tichiri panyaya dzematare zvakare, dare raMagistrate muHarare rapawo hurumende simba rekutengesa imba yekunyanga yevaive gurukota vaSevia Kasukuere. Imba iyi inoita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu uye iri kutengeswa sezvo muchuchisi vazivanai Macharaga vari kuti vakasukuere avo vari kupomerwa mhosva dzeuori havasi kuuya kudare vachinyepera kurwara. Vange vachitarisirwa kupinda mudare musi wa17 ndira. Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reCommunity Tolerance and Reconciliation Development Trust kana kuti COTRAD iro rakambomiswa kuita basa nehurumende rinoti rakaendesa mapepa kudare repamusoro nezuro kuti nyaya yavo inzwikwe nechimbi chimbi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka Hwande weStudio 7 abata gweta riri kumirira COTRAD vaDenford Alimani vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Takafaila mapepa nezuro, so iko zvino zvitakamirira kushedzwa kana jaji ari kuverenga manyaya yacho achinge awirirana nezvatiri kutaura kuti nyaya iri agent. Registra vanokwanisa kungotifonera anytime.
Asi pari zvino sangano iri hari bvumidzo kuita basa?
Hongu, iko zvino izvi nemamiriro azvakaita takangoadvisa kuti haingomira ichingoenda kucourt kuti tiwane order inovabvumidza kuti vaoperate.
Asi ivo tsamba yokushanda vanga vainayo here?
Vanhu ava vakaregista trust. Trust yavakaregista iyi haide permission yaminista oro yaani kuti vaoperate. Anyone can register a trust like me mukoma Hwande. Munokwanisa kungouya muregister trust iri muzita renyu, maybe the family trust kana kuti business trust or whatever zvamune chida kuti muite netrust iyo. So hapana mutemo unoti ivo vainofanira kuregista na anyone pane zvavane kuita izvo. Over years vakaita a lot of interactions nemagovernment departments akawanda, organization inotozikamwa and inotoremekedzwa steric. Saka this particular action came as a complete shock kwavari kuti takungonzi tiri legal makore ese aya taioperata muchinyorera tsamba muchitokumbira sometimes kuti vabatsire pane mapublic events zvabvanepi.
Kumiswa basa kwavaitwa uku kuri kuaffecta vanhu vakawanda sei uye nenzira dzipi?
Vane membership onoradza mabeneficiaries anga kusvika kuma 5,000. Vaibatsira mune mafacilities akawanda anosanganisira fish farming nezvimwe zvinhu zvinongobatsira mumacommunities. Tichionawo necorrespondence dzavakatipa aitaridza kuti vaicommunicata nemaorganizations egovernment akafanana nana Zimbabwe Human Rights Commission, Ministry of Education. Ndiri kuona sekuti organization yanga yatsimuka zvakanaka ende ichiita mabasa anga achiappreciatwa nevanhu mucommunity including vanhu vari mugovernment, zvokuti I'm sure
pane vamwe vanhu vemugovernment vakabudi zvavabachena asi vanenge vachingoti poizi ndeipi zvaakuitika.
Avo vanga vari gweta recotrand vadenford alimani vanoshanda nesangano rezimbabwe lawyers for human rights vari parunare kumasvingo natanonoka wande westudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru azivisa nhasi kuti vanhu makumi maviri vazhinji vavo vari vana vechikoro vakafa zvitevera kuondomoka kwechimwe chikoro muguta reLagos muNigeria nemusi wechitatu. Vanhu vangangosvika makumi mana nevapfumbamwe vaurayiwa nhasi mukurwiswa kwaitwa nzvimbo mbiri dzinonamatirwa nevechitendero chemoslem muguta reChristchurch muNew Zealand, zvanzi nemutungamiri wehurumende amai Jacinda Ardern, chitiko chemhirizhonga yemhando yepamusoro. Munhau dzemitambo, vatsigiri venhabvu munyika vane mukana wekuona chikwata chine mukurumbira muAfrica uye chine mukombe weCAF Champions League cheEsperance, icho chiri kutamba neFC Platinum mangwana kuBarberfield Stadium. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Esperance yakasimudza mukombe weCAF Champions League katatu, uku FC Platinum iyo yakapinda muMini League kekutanga iri kutatarika zvakasimba, ichikwanisa kungoita mapoint maviri chete pamitambo mishanu, zvichireva kuti ndiyo iri pasi mugroup B. Esperance ndiyo iri pamusoro mugungano iri ine mapoints 10 nerimwe chete. FC Platinum yakatobuda kare makwikwi aya, zvekuti changosara kungobudawo nechiremerera nekukunda chikwata chine mukurumbira ichi. Pamusoro pemikombe mitatu yeCAF Champions League, Esperance yakambotora zvekare mukombe weAfrica Super Cup pamwe neweCAF Confederation Cup. Payakapedzisira kutamba makundano aya kuSouth Africa, FC Platinum yakaita rombo rakaipa apo yakakandwa chibodzwa mutambo wave kupera vakatungamira 2-1. Mutambo uyu ndokupera uri mangange 2-2. Mumwe mutevereri wechikwata ichi muzvare Olivia Mshipe vanoti FC Platinum ikatamba sezvayakaita neOrlando Pirates Orlando Stadium masvondo maviri apfuura, inokwanisa kudonhedza gomo guru remuAfrica iri.
Vakadzokora matambira vakaita nePirates, pavanopinda mapoints vanototora.
Asi FC Platinum inenge isina vatambi vatatu mumutambo uyu nekuda kwemakadhi avakapiwa. Vatatu ava vanoti Gift Bello, Elvis Moyo na Kelvin Madzongwe. Pavakatambira kutinis, FC Platinum yakarohwa 2-0 mumutambo uyo vakatambisa mikana yakawandisa. Mune vamwe makwikwi anga akatarisirwa nevakawanda eUEFA Champions League, draw yemitambo yemakota finals iyo yaitwa nhasi yamira yakadai: Ajax vs Juventus, Liverpool vs Porto, Tottenham vs Man City, Manchester United vs Barcelona. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvedutu mupengo idai riri kurova nyika dzekuchamhembe kweAfrica kusanganisira Zimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vanodarika 126 vanofa kuMozambique, Malawi neSouth Africa nekuda kwedutu mupengo remvura nemhepo rinonzi idai, iro riri kurovawo mamatunhu akawanda muZimbabwe. Zimstat inoti inflation munyika yakwira kusvika pazvikamu makumi mashanu nemapfumbamwe nezviga makumi matatu nemapfumbamwe kana kuti 59.39%. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo batshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uhlelo lwezifundo olutsho i-curriculum alusoze lusebenze kuhle ngoba lufuna ukusetshenziswa ngobulembo be-inthanethi.
Hayi, uhlelo lolu ngiyalibonga kakhulu ngoba uhlelo lolu lwenze ukuthi ama-youth avela around Zimbabwe abuye lapha eHarare sangane sibonisane sibili ukuthi ama-ideas ethu esinawo le msebenzi esiyenzayo kathesi singayibumba njani ukuthi ihambe phambili.
Umomo uqhubeka umubi ezibhedlela, odokotela besehluleka ukusebenza ngokusilela kwempahla yokusebenzisa kuselatshwa abadinga uncedo lwesiphangiphangi kuphela. Izulu elilolaka elibangelwe liyezi eliphiwa igama lokuthi Cyclone Idai seliqalile ukudala umonakalo eZimbabwe ngemva kokubulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanwe eMozambique laseMalawi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abasakhulayo batshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uhlelo lwezifundo i-curriculum alusoze lusebenze kuhle ngoba lufuna ukusetshenziswa ngobulembo be-internet obungafinyelelekiliyo lula emaphandleni. Baveze lokho emhlanganweni obuqoqwele ugatsha lukahulumende olubona ngendaba zabatsha lezemidlalo oluthiwa yi-National Youth Indaba olwenziwe phansi kwendikimba ethi Our Future Now. Ramangwana Retu Dainasi ikusasa lethu limanje ogqitshwe namuhla. Umnangagwa utshele abatsha labo abedlula amakhulu amabili ukuthi udaba lwamagagasi obulembu be-internet buyalungisiswa kulandela ukusungulwa kwentambo ezithwala amagagasi lo okwenziwe edolobheni le-Beitbridge ngolwesithathu. Emhlanganweni lo bekunomongameli Mnangagwa, umphathi ntambo obona ngendaba zemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye lomphathi ntambo obona ngezabatsha kanye lezemidlalo unkosikazi Kestri Conventry. Phambilini komhlangano lo, uConventry wazise ukuthi abatsha bonke banxusiwe kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla. Ukuze sizwe okuningi ngalomhlangano lohlelo lolu, uMike Hove weStudio 7 uxoxe noMnumzana Tondirai Shoko ongomunye wabatsha obesemhlanganweni.
Hayi, uhlelo lolu ngiyalibonga kakhulu ngoba uhlelo lolu lwenze ukuthi ama-youth avela around Zimbabwe abuye lapha eHarare sangane sibonisane sibili ukuthi ama-ideas ethu esinawo le msebenzi esiyenzayo kathesi singayibumba njani ukuthi ihambe phambili. Njalo sithole ithuba lokuthi sikhulume lo minister wethu owe-youth, sathola ithuba lokukhuluma lo minister we-finance sintshela ukuthi thina izikhalazo zethu zinengathi lokuthola i-finance.
Tondirai ushilo wathi u-minister of finance uMnumzana Mthuli Ncube ube khona uthintile na indaba yokutholakala kwemali yokunikeza abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo?
Okay, ngiyathaba ngokukhuluma ukuthi silapha e-youth indaba, i-empowerment bank ikhona lapha and yona i-empowerment bank ibifundisa ama-youth ukuthi nxa lifuna ukuzothola imali liya-aplaya njani and ama-projects enu kumele eme njani. Uminista ufundisa ama-youth ukuthi nxa lifuna ukuthola imali lani libumbe ama-business models anjani. And ukhulume kakhulu ukuthi njengama-youth sibonisane sibili sishiya ama-ideas zama-ex experiences zethu eku business ukwenza ukuthi lati kusasa singenze ama mistakes ayenzwa lomunye lomunye.
Sibone ukuthi kuhlelo lolube kule panel lapho abatsha abakumsebenze eChina bathinte indaba yokutholakala kwemisebenzi elizweni ngesikhiwa bathi i-job creation. Njengoba abatsha abanengi bakhala ngokusolakala kwemisebenzi elizweni, awusitshela ukuthi ingcwethe bezikhona zitheni mayelana ngendaba yemisebenzi.
Namhla sifundisa ukuthi singami ukuthi sinike umsebenzi kube sidinga imisebenzi. Lathi kumele sikhangele ukuthi asikwanisini ukuthi sizivumbele imisebenzi, siqalise ama-projects azasihambisa phambili. Ngikhuluma kanje njengathi esenza umthakaso wethu we-keep fire clean, siyakwanisa ukuthi singadobha izivisa, siyakwanisa ukuzirecycla and then sesikwanisa ukuthi lathi sithole imali phambi kwalokho.
Ngombono wakho ungathi inhlelo zikahulumente ziyasiza na ekuthuthukisweni kwabatsha elizweni?
Kakhulu kuyanceda abantu kakhulu ngoba khuluma kanje ama-youth amaningi sethole i-information eningi ngaphakathi kwama-business. Siyajabula ngoba sesikwazi ukuthi i-Impabank iyanika imali, siyajabula ngokwazi ukuthi i-Ministry of Youth iyanika imfundo, siyajabula futhi ngokuthola ithuba lokuthi sikhulume namanye ama-youth aku-business ashiye ama-ideas. Sabonisana ukuthi hayi mina ngake ngahamba le business leli ngaphambanisa laphana nalaphana, so lathi kusinika i-direction ukuthi nami ngafuna ukuqalisa enye i-project ngingasoze ngenza i-semi-fix eyenzwa ngabanye.
Lowo ngumnumzana Tonderai Shoko, ongomunye wabasakhulayo obesemhlanganweni we-inaugural youth indaba, uxoxele Studio 7 ecingweni eseHarare. Umumo uqhubeka umubi esibhedlela, odokotela besehluleka ukusebenza ngokusilela kwempahla yokusebenzisa kuselatshwa abadinga uncedo lwesiphangiphangi kuphela. Lokhu kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi soluphiwe isigidi semali samadola avela kwabogatsha lwezemali ezasetshenziswa ukuthenga impahla edingakalayo. UMavis Gama usethulela okuningi ngalolu daba.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana, uDr. Obadaya Moyo, uthi bayaluqakathekisa uhlangothi lwezokulondolozwa kwempilo yabantu. Kungaleso sizatho behle bagijima ukuyakuzwa izikhalazo zabodokotela o-senior doctors asebehlabe umkhosi bekhala ngesimo sokuswelakala kwempahla yokusebenzisa ezibhedlela.
I am here as the enabler in the system and also
owami umsebenzi ngokubona ukuthi okukhalazwa ngakho kuyatholakala. Udokotela bebengakhalalanga umsebenzi njengalokho osekuthiwa ngabantu. Bebesebenza ngokwesibanga esiphansi zibangelwa yokusilela kwempahla eyokusebenzisa lemithi yokwelapha abagulayo. Siyazi sonke ukuba iyasilela kakhulu imali yakwamanye amazwe. Lezijeso zomnotho ezabekelwa inkokheli ziphazamisa imisebenzi kahulumende.
Kodwa uZulu uthi usediniwe ngezithembiso ezihlezi zisenziwa nguhulumende sikhathi sonke nxa kuthe kwavela inkinga esazi mhlophe ukuthi akukho azokwenza. Oqhuba imisebenzi yokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo, usola inkulumo kahulumende athi ilulaza okwenzakala ezibhedlela elizweni.
Mina nje sonke ngihambe lecholocho ngibona ukuthi TV ngama oyomakinika konke kulamaphilisi everywhere. Ngathi sizwe umuntu ephikise, kodwa uphikise sithi amadokotela ade strikela nje. Ukuphuza ukudelaya wayese amadokotela strikela ukushona ukuswelakala kwalezi zinto. Sizibonele ukuthi sile inkinga yakahulumende.
Ugumbo uchaze uhulumende okhona njengohulumende okhathalela nje ukuba semandleni wokubusa kuphela. Okwakhe kuyikubona ukuba uqhubeka ebambelele kumandla alawo engelani lokulondolozwa kukaZulu.
Ngenxa yokuthi kungagayela laba abantu abasibusayo lapho hamba kwezabo isibhedlela, abanye bezibhedlela bahamba belatshwa phandle kwelizwe, abanye ungahamba ivini ebhorodini kunagathola zonke izinto zikhona ngani ngendawo engasuko engikwezibabo. So uhulumende bonke esibabiza kuthiwa ama-dictatorship anjalo vele baqala bona ezilungibona lezi muli zabo bephethwe kahle belempilakahle abalandaba lokuthi abantu kuhamba njani.
Kunsukwana esanda kwedlula odokotela abakhulu ama-senior doctors ngesiNgisi esibhedlela se-Parinyathwa Group of Hospitals batshengisele bekhalaza ngenkinga ababhekane lazo okubalisa ukuswelakala kwempahla yokusebenzisa le mithi. Lokhu ngokokuqala ukuthi odokotela abakuzinga laphezulu bethatha leli nyathelo ngoba sonke isikhathi bekusiba ngodokotela abasacathulayo ama junior doctors akade betshengisela kokuphela phezu kodaba olufanayo kuphele ngezithembiso nje kuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso kahulumende ehlela izilinganiso zomomo elizwe eZimbabwe National Statistics Agency Zimstats ithi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe eseinflation siwile kusukela ngozibandlela ngomnyaka odluleyo kusiya kunyanga edluleyo ngesilinganiso sokwedlula kancinyane okuthathwe ekhulwini 3%. Embikweni ewethule namuhla iZimstats ithi lokhu kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana lanxa sokunganeno sikhuluma nje. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ngalolu daba.
The moment ungena kufani market ubiza i-currency yakho imali ngoba what happened I think shone xa ubona ukuthi babezama ukumpila benzinganasomali but bethengisa imali vele. If iindaba zepolitics zingalungiswanga izadliwa vele ivalu yemali whether siyafuna umbe asifuni. Singazama ukuthi siyaqila but ama-principles awa-economy azoyigebha kuphela imali ekugcineni sinesijuphe futhi ngamadola. So kubhekwini khona kabantu bazokwenza ama-measures abazazama ukwenza. I-biggest measure is to correct ama-economic problems. Yiko kuzokwenziwa eZimbabwe.
Singakubona kusenzakala lokhu okukhulunywa ngusibalukhulu webhanga le-reserve ukuthi kuzaba ngcono ekupheleni komnyaka.
Angakufisa yena uMangunja and I think siyakwazi futhi sonke ukuthi umuntu ukuze umthembe ukuze ukuthi uhambe naye loko umuntu wangena emotweni yakhe ekudrayive angabeloke ekhuthuza imoto kugcina nje ufike epointini wongavele ungamthembi ngoba ukwazi ukuthi uyakwazi ukusiphila athi kuzani kuzani. UMangunja already akuna good experience naye siyamazi ukuthi uyapromise izinto i-bond not what elifaka abathi ngama-economist i-bad money. That case is good money. Why can we say it's a long shot? But always a lot of shakwazi. So I'm going to say something. I'm going to say something. If it was it is violated, I'm not saying it was your son. It's a good thing. So I'm going to go to the end of the day. I'm going to say something.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthi intengo yempahla ingakhuphuki kakhulu iyabonakala ngoba ayikhwelanga kakhulu lokho kuthiwa i-month to month price increases.
Akula lizwe elake lathi bengalikhontrola ama-prices lakhula ku-economy. Lokhu ngakwenza temporarily but ekugcineni okuzenzela ukuthi i-economy izowa ngoba awuvumeli i-free market yezinto awukhontrola ama-prices. So ekugcineni futhi ukuzilimaza ukuzidukula enyaweni wesineke ukubaleka lokho.
Lowo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho, uxoxa le Studio 7 ecingweni ese-South Africa. Silokhu sikudaba olufanayo sokusungulwe inhlanganiso ezimeleyo elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association ngenjongo yokulwela amalungelo abathengi eZimbabwe. Inhlanganiso le isungulwe kobulawayo namhlanje ngelanga lokukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abathengi emhlabeni jikelelele Consumer Rights Day. Ukusungulwa kwayo kuza ngesikhathi abathengi bekhonona ngokukhwela kumahlayana kwentengo ezitolo. Inhlanganiso le ithi izasebenzelana ndawonye lezinye inhlanganiso ezifana le Consumer Council of Zimbabwe le Standard Association of Zimbabwe. Isikhulumeli sale inhlanganiso umnumzana Efidlela Ncube uchazisela uNtungameli Nkomo weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Amalungelo abathengi ngamalungelo abantu, lokho esithi consumer rights are human rights, afanele avikelwe njengawo wonke amalungelo. Kodwa uzananzelela ukuthi kuwo wonke amalungelo esiwavikelayo lawa ke abathengi kasizange sasukumela ngendlela efaneleyo. Ngokunjalo ke uyabona ukuthi amakhampani yaba amabhizinisi lohulumende kazange wavikela ngendlela efaneleyo amalungelo abathengi. Bahamba baphathwe kabi kuyo yonke indawo, nxa ungena esupermarket kumbe uthengi
airtime, airtime kayihlali, nxa uthenga idata kayihlali kulezi zinto eziningi ezihluphayo ezingaphathi kahle abantu. Ngakho ke le nhlanganiso iyakhelwe ukuthi ivikele abantu kusuka namhlanje kusiya phambili ukulimana komthengo yedwa yokulimala kwethu sonke esithi thina an injury to one is an injury to all. Wonke umuntu sizavikela nasindawonye. Ungananzelela kuze kufike lesi sikhathi ubusithi nxa ulenkinga esitolo ngiyakho wedwa ungathenga isinkwe esibolileyo kumbe inyama ebolileyo ngokuqondene lawe kakho umuntu oza kuncedisa. Kodwa kusuka namhlanje kusiya phambili isikhona inhlanganiso yokuvikela abantu yokusukumela abantu ibizwa kuthiwa yi-National Consumer Rights Association. Kanti-ke futhi siyethule ngalolu suku lwanamhlanje okuthiwa yi-World Consumer Rights Day, okulusuku lapho abantu bethokozela ukuvikela amalungelo abathengi. Kusuka namhlanje kusiya phambili-ke sizanqondana ngqo lo hulumende laba amabhizinisi ukuthi sikubone ukuthi umuntu othenga uphathwa ngendlela efaneleyo, abhadalele into efaneleyo, iquality efaneleyo, abhadalele izinto ezilenani elifaneleyo, kungabi khona ukuhlukunyezwa ekuthengeni.
Abathenga bangathanda ukuza kini ukuze khalaza balithola ngaphi?
Sizatholakala kuzo zonke izindawo, kuwo wonke amadolobha, kuzo zonke izigaba, ama-district, sisehla siya kumawadi. Njengoba sengike ngathinta laphana, kuzakwethula ama-phone number, kuzakwethula ama-ofisi lapho esiyabe sitholakala khona ngokuya kwesikhathi.
Lo ngumnumzana Efihlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso ekhankaselayo ukulondolozwa kwamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, yona esungulwe namuhla. Izulu elilolaka elibangelwe liyezi eliphiwe igama elithi Cyclone Idai seliqalile ukudala umonakalo eZimbabwe ngemva kokubulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu eMozambique laseMalawi. EZimbabwe lelizulu lidilize izakhiwo esigabeni seManicaland njalo likhangelelwe ukuna ezigabeni zeMashonaland Central, eMaswingo, leBinga, kodwa kwezinye izigaba kukhangelelwe ukuthi liza kuba lingelalaka. Uhulumende ubikwa yenze umhlangano wesiphangiphangi eqoqa ukuthi kungancediswa njani abangafinyelelwa yileli zulu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDC, Mnumzana Morgan Komichi, utholakale ilecala lokuphazamisa ukuqhutshwa kokwethula kwempumela yokhetho, wahlawuliswa imali engamadola angamakhulu amabili, $200. Inyanga ezintathu zisusiwe nxa engadala icala elifanayo kwiminyaka emihlanu elandelayo. Ukolunye udaba lwemthethwandaba idalele High Court koBulawayo. NgoLwesithathu liyale ukupha ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail kumtshayeli wendizamtshina yebutho uTashinga Rufaro Edward Musonza obhekwane lecala lokubulala owayelwela ilungelo likazulu unkosazana Lucy Duve ayethandana laye. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ehleli e-High Court koBulawayo umahluli uJustice Martin Magonese akumthathanga mizuzo ethile ukuthi alahle isicelo sokuhlawula imali yesibambiso i-bail kaMusonza, kodwa kavezanga izizathu zokumlandulela isicelo sakhe. UMusonza ucalwa ngokubulala isithandwa sakhe unkosazana Lucy Duve oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 obeligqwetha eqhatshwe inhlanganiso ezimeleyo eGweru. UMsonza uqale ukuma edalele High Court eGweru mhlaka 28 kunyanga edlule, lapho abelensolo waphanyika udaba lwakhe edalele Constitutional Court esola okuthize ngokuhlala kwedale kwalabo ababizwa ngesilungu okuthiwa ngama-assessors. Ngelanga lokubhubha ukaLucy uMasonza wayesendlini kaLucy eGweru ku16 Acacia Road eWindsor Park lapho okwaba nokungazwani phakathi kwabo kubikwa uMsonza wayecala umuyi ngokuba uthandana labanye abantu abathile lapho uMsonza okubikwa wachaya kabuhlungu uLucy waze wabaleka endlini engagqokanga. Kubikwa uMsonza wamlandela umuyi wangena laye emoteni yakhe wachayela waya eJosiah Thungamirai Airbase waya emzini kaHimalaya Makwenjere ayecala umuyi ukuba uthandana laye lapho afika khona waqhubeka emchaya umuyi. Umuyi kubikwa wazama ukubaleka kodwa uMsonza wamgijimisa wamthola waqala njalo ukumchaya ekhanda lesifubeni esewele phansi lapho uMakwenjere azama ukubamba uMsonza ukuba angaqhubeki echaya umuyi kodwa kwehlula. Ngemva kokuchaya umuyi uMsonza wamthwala njalo wamusa endlini kanokuthula mathikiti eWindsor Park waya laye njalo eJosiah Thungamirai Airbase ezama ukusiza umuyi ukuba athole usizo kodwa kwehlula. Umuyi kubikwa wathwalwa nguThawanda Munyari wamusa esibhedlela eClaybank Hospital lapho athi efika khona kwabikwa ukuba usefile okwabangela ukuba uMsonza abotshwe. Igqwetha elimele uMsonza uThaboka Fatima Nyathi owemakhiya and partners uchaza impumela yedale.
I-application ye-chair bail idismisiwe. Ama-reasons for i-dismissal were not read in this court because I see court ebalama-izizathu. So the operative part was that i-bail application has been dismissed.
Unyathi uchasise ukuba uMsonza uzathonisiswa amacala akhe onke esuka entilongweni.
Uzathonisiswa amacala akhe onke evelela entolongweni.
Tashinga Musonza uleminyaka engamachumi amabili lasificamunwemunye 29 njalo ungumchayeli wendizamchina e-Air Force of Zimbabwe eJosiah Thungamirai Airbase eGweru. Ubhekane lecala lokubulala aliphikayo. UMsonza usezathonisiswa esuka ejele njalo amagqwetha akhe azaziswa ngempumela ye-Constitutional Court kulandela ukulandulelwa imali yesibambiso i-bail. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwesivela kwamanye amazwe kulabantu abangamachumi amane lesitshiyagalolunye abadutshuliweyo bafa ensontoni yabosokholo lwesimoslem ngole-New Zealand namhla kwabotshwa amadoda amathathu lowesifazana oyedwa. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mapheza uthi bakhangelele ukunqoba iqembu le-Esperance emdlalweni wabo wokugcina kumncintiswano we-CAF Champions League ozaqhutshelwa enkundleni ye-Barberfield koBulawayo. Intatheli zindaba ethu zemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum seliphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka we-CAF Champions League ngemva kokuba lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela kwimidlalo emihlanu. Loba kunjalo umqeqeshi waleli qembu uNorman Mapheza uthi bazadlala bele njongo yokunqoba emdlalweni wabo wokugcina kulo mncintiswano abazawudlala leli qembu le-Esperance lase-Tunisia kusasa enkundleni ye-Barberfield.
We play against the win.
Yonke imidlalo esiyidlalayo sidlalela ukuthi sinqobe. Asisoze sithi njengoba sesiphumile kumncintiswano ngcono siyephunga ukudlala nje. Angenzi njalo mina. Yikho ke sizadlala silo mdlandla esasilawo ngesikhathi siqala lo mncintiswano we-CAF Champions League. Okujo ukuba sizadlala sinqanele ukunqoba kusasa.
Iqembu le-FC Platinum yilo elijeke amanye amaqembu engananeni yesibaya sikagroup B lile miklomelo emibili ukuthi ngakwelinye icele iqembu le-Esperance yilo elihlezi phezu kwenganane le miklomelo elitshumi lanye. Lesi simo sitsho ukuba iqembu le-Esperance livele yilo elizaphutha imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwesibaya sikagroup B loba lingaze linqotshwe liqembu le-FC Platinum ngoba iqembu elihlezi endaweni yesibili ele-Horoya Athletic Club elasegini lile miklomelo eyisikhombisa okutsho ukuba linyenelisa ukubuthelela imiklomelo elitshumi kuphela nxa linganqoba ele-Orlando Pirates Pirates kusasa khona lekwele kini iqembu le Orlando Pirates lona lemiklomelo yesithupha ukuthi uba kumele linqobe ukuze lihwithele hora lilandele ele Esperanza kusigaba esilandelayo soncintiswano. Amaqembu azabhutsha imidlalo yezibaya ehlezi endaweni ezimbili eziphezulu engalane yiwo azadlulela kusibaya esilandelayo soncintiswano. Kusenjalo iqembu le Platinum lizabe lingelabadlali abathathu elibathembiliwe ababalisa uGift Bello, uKelvin Moyo kanye loKelvin Matsongwe. Iqembu leli livele liphatheke kubi ngokuthi lomdlalo usudlalelwa enkundleni eBarber Fields ngemva kokuba inhlanganiso yeCAF ilithathele imvumo yokuba lidlalele imidlalo yalo yomncintiswano weCAF enkundleni yalo eMandava ngesizathu esokuthi indawo zokuhlala esedolobheni lasezishabani yazilungelanga ukuhlala amaqembu akwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Woza Friday namuhla sehamba lomculi we-hip hop uKing Jury yena ohlabela iseSouth Africa uNtungameli Nkomo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKing Dori ngomhlabeleli osacathulayo odabuka ePlumtree esigabeni sako Mabulana njalo igama lakhe lokuzalwa ngwayizingwenya. Okwamanje kakethuli idlalade kodwa ulama singles adla ubhedu ngitsho lasemsakazweni yakwele South Africa. Agoqela le ethi Dream On yona ayihlabele ebamsane lomunye njalo umculi weZimbabwe uYelani.
I'm rolling, I'm rolling, I'm grinding, I'm grinding, I'm living, I'm making this thing, yeah. This is my dream, yeah. To keeping on grinding, I'm not bragging. I took all the cheat, now present it to the investment and luxury.
Nangu uKing Dori elonda indlela ayihambileyo kwezomculo ehlangana lengxaki ezijiyeneyo aze abe kuleli zinga asekulo.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2015 bengisasekhaya ke ngaleso sikhathi. Then kwahamba kwahamba ngiswela ama studios ngizama namukuthi ngirekhode azama ukurekhoda ingoma zangaphumeli phandle ngenxa yokuthi isound quality nama studios ebengekho that good, so bekungenayo indlela yokuthi ngingarelease lezo ngoma. But angizange ngiyaphela amandla ke kuthiwa umnyaka ka-2016 ngafika la endaweni yaseGoli ngahlangana nomngane wami uYelani saqalisa ke ukupractisa sapractisa up until sashaya ingoma last year beyithi yona Dream On.
UKing Dori uthi uphiwa umdlandla ngabaculi be-hip hop abafana loCasper Nyovest. Ubugabazi lobuciko bakhe buphuma sobala kundlikizane yakhe le ethi Levels.
It's all about levels, I'm meaning the levels. My team is on levels, on levels. King to run the grind, I've too many stories, I've too many records. I think the end of this life is so hard, I'm not burning bridges, but I'm fixing the future. I'm afraid of my goal, you'll be messed. Paris is short, try to make it feel. But sometimes say, life is so sweet, and you're so easy. That's why I'm always praising my God, my God.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola ngaphi Dori?
Kufacebook ngisebenzisa igama elithi King Dori on the Grind. Uyahamba kona laphana ufike ulike ipage, then kuWhatsApp inamba yami ithi 0810072363. Ngiyaphinda njalo 0810072363. Uma ungabe ufuna ukungithinta ungaphandle kweSouth Africa ningakhohlwa ukufaka icode ethi 00270+27.
Yeah, it's all on the grind. Yeah, King Dude on the grind. Yeah, yeah.
Okay, alright. Sunday, Yelani, my friends in my crew. They told me let's grind. That's I'm on the grind. Says Kukul is in a school. I'm here for the stand, not for the cash. But from the start, it wasn't easy. Sometimes I was paying just to perform. They took advantage. It was a deep grind. I won't forget.
Sometimes in life, there's big difference. Different steps, different vision. And like it's levels. Name me something that you ain't any legend. Legend.
abalandeli bona ubatshiyela wapha amazwi.
Ngibonga kakhulu abalaleli ngokusinikeza indlebe, ngiphinde ngibonge nabalandeli ngosekelo abasinikeza lona imihla namalanga singabaculi. Ngithi ngiyabonga kakhulu ngoba bengazi nje ukuthi i-hip hop izothula usekelo olungaka ezimbabwe, but kuyangijabulisa lokho ukuthi uma ngikhipha ingoma in less than 24 hours ilisithole more than 500 downloads. Lokho kubonisa isupport enkulu kakhulu kubantu bakithi. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga King Dori uyinqwele mfana kithi, uqhubeke uyibambe kanjalo.
Can't hinder myself here. I'm still into
lo ngumculi we-hip hop uKing Dori, yena uhlabela ese-South Africa obexoxa lo ntungameli esigqibela uhlelo lamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile ngikhona pha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.